well, you see, Mukatanta policy yetu ye on foreign relations, yakata wana print. Inemazi mashomashoma, anoti mchirungu, an enemy to none and a friend to all. Kubira kuti hatina muvengi, tinotsvaka ushamwari nepasi rose. Iwewe ukanga wazvitsaura ukada kuva muvengi wedu, ah, kugona muvengi kumupa mumwe mwana kuti adzika. Handiti, zvino kuri kwendeye kuti tine vana here vatoda kuti vazhandwe nemurume. Handimungu kuti tiri pachinhano ichocho.